Kunyangwe hazvo vanhu vakawanda munyika vari kufara kuti mvura gore rino yaturuka uye vachazadza matura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvivakwa zvenyika zvakaita semigwagwa iyo yazara makomba. Mugwagwa mukuru ungadai uchiunza mamiriyoni nemamiriyoni emadhora munyika kuburikidza nemitero yemotokari nemabhazi anenge akatakura zvinhu, mugwagwa weBaitbridge Harare kusvika Chirundu. Asi vakawanda vanoti mugwagwa uyu wava mazivandadzoka. Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanoti migwagwa ndihwo upfumi.
Mugwagwa kande inobatsira nyaya dzekufambiswa kwevanhu, kufambiswa kwezvigadzirwa. Pasina mugwagwa hapana upenyu, hapana upfumi hwenyika.
Mugwagwa weBaitbridge Harare kusvika Chirundu unoshandiswawo nenyika dzakawanda dzemusadhak, idzo dzave kuronga kutsvaga mumwe mugwagwa nenyaya yekusambira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanotenda kuti mugwagwa uyu wakakosha zvikuru.
Mugwagwa weBaitbridge uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare naMasvingo ndiwo mugwagwa womuSouthern Africa yatinoti SADC wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno muSADC nenyika dziri kumusoro kwedu yatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana DRC zvichira kumusoro kweAfrica. Baitbridge Border Post ndiyo inonzi iyo muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica is the busiest.
Dr. Gumbo vanoti kutanga gore rino mugwagwa weBaitbridge kusvika Chirundu unenge wave kugadziriswa.
Mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes, wekuti maviri anenge akanangana nokukwira kuno kuHarare, maviri anenge akanangana nokuenda kuBaitbridge. Iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino. Vatakapa basa iroro vakawanikidza mari, vari kutotunza michini yavo. Vatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire yatinoti ground breaking ceremony, uyezve tinoda kutaurazve kuti migwagwa mikuruwo futi muyakaita senobva Baitbridge ino kuVictoria Falls iri kugadzirira zvakare pagore rino.
Mugwagwa uyu waurayawo vanhu vakawanda zvikuru sezvo uchishandiswa nevanoenda kunotenga zvinhu kuSouth Africa kana kuti macross border traders. Mukuru weInternational Cross Borders Association vaDennis Juru vanotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugwagwa uyu.
Mugwagwa iwo kukanganisa nekuti unosvikira kuko kuti kune avo vari kutenga zvinhu nekunotengesa, vamwe vacho varofamba nedzimotokari dzavo. Saka unosvikira kuko kuti kana wausiku vamwe havasi kuzofamba, vari kubva vatombopaka kumbomira nekuti mugwagwa wakaipa zvikurusa.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo nyaya yekuti migwagwa haina kumira zvakanaka iri kupa kuti zvinhu zvakawanda zvinogadzirwa muZimbabwe zvidhure.
Kushaikwa kweNational Railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza.
Dr. Gumbo vanotiwo kugadzira mugwagwa weBaitbridge Harare kusvika Chirundu kunokwanisawo kuwanisa vanhu zviuru mazana matatu mabasa. Asi Dr. Mugano vanoti nenyaya yeuore uri muZimbabwe, nyaya yekuti vanhu vawane mabasa zvinogona kuva zviroto.
Mukatarisa mitemo inonga iripo inonga yenzi kana uri uri constructor weZimbabwe, utingati small businesses, SME, unofona ngo wane bank guarantee ye 10 million. Nena mamaro ya hivyo ano mnika mazo, ndi hivi kamba nene ya 10 million mbengi ni bank guarantee ye 10 million. Tozo uya kuwa anu wacho we Zimbabwe, unofona ngo ya bata piki ni mafoshoro, unofona mchaina kumaya ni bara.
Nyaya yekusagadzirisa migwagwa ndiyo yaikuita kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama panyaya yekukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.